inya yo Colorado inya into intoneta yanikati mu America kuti inya ya gara ichingo va iri kutaurika like in different states va Trump varunzi vakodzeri kuva vachimira musarudzo dze ma primaries ema elections nokuti vaka konzeresa atikati kupandukira hurumende muna January pavakarwisa maelections tika zuri kutaradaro ndezvekuti vatrump vakatyora yatikati maprovisions ari mubumbiro remutemo romuamerica
asiwo izvi zviri kuitwa nevatongi ava munoona here zvichitambirwa nedare repamusorosoro kana kuti resupreme court
izvi zvihandioni senge dare repamusoro ringa varichitambira nyaya iyi yatikati pachirungu on the face of it nokuti ivo vatrump havasati vabatwa nemhosva zvavari kupomerwa and tiri kuona kuti idzi nyaya idzi hadzina kungotangira mucolorado chete dzakatangirawo kuna mumastates akadismissawo nyaya dzaida kubvisa vatrump pamaelections aripo and tichitarisawo zvekare kuti iri dare rokolorado razopa mutongo uyu dare rokolorado repamusoro razopa mutongo uyu ranga richinzwa nyaya yangabva kudare repazasi ranga rati aiwa vatrump vasva kuramba varipo vasva kuuyiswa pamabalots nokuti nyaya dzavo hasadzi dzapera saka inyaya dzatingati pachirungu dziri very contested zvokuti dzakazoenda kudare repamusoro handione senge judgment iyi yaiswa nedare rokolorado inomira.